Lisa, eu com tipo estúpido.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. This last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country, although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year. But with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Marv, and talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues, and then also just looking at the good side of it, that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonga Mavelasi, kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje kokuhlelo lwethu lwe-Live Talk, Women's Roundtable, sikhangela-ke ezehlukeneyo ezezibheda lonyaka. Sikhangela ukuthi kuyini kahle-kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi-ke okwenzakeleyo ngawena lo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibo labade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwaso wabo abasebevele bewutshiwe. Kodwa yena-ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, 4.1 million. Uthi labo-ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo, bona-ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi-ke bayidlula amakhulu amabili, inkulungwane ezingamakhulu amabili-ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Yikho-ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Lilalele-ke lithiye indlebe sixoxeni sonke. Mavela.
Aiwa, kunyawo bashangova kuphinda muchirongwa chedu. Nasi semswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021 tingati tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai. Mugore irori rati kukwanisa kunge taakupedza tichiona kuti pasi rose nezimbabwe tadongorera mugore ra-2022. Tinoona kuti gore rino ranga rakaoma, madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti ivo mabasa anga asingabatiki, uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura ivo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende ivo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyo yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika tisarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare tinoona kuti pane denda itsva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatsira vanhu vakawanda panyaya iyo yecovid-19 asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19 saka ndozvimwe zvatichange tichitarisa kuti zvakamira sei pari zvino asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva pazimbabwe apo tinokuchingamidzai nemufaro anti joy
ndatenga zvavo
nyatitaurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi
allright inini ndinoitwa Joyce N Mpamirwa kana kuti anti joy ainove zita rangu rebasa ndinowanikwa kuzimbabwe tichigara kuchitumbiza ndokwandinogara uye tine magroup atinawo akanzi zviri mudzimba naanti joy anosvika ivo 30 atinodzidzisa madzimai kugarana nababa mudzimba tine magroup ekubika tine magroup ekutsvaira mudzimba uye tine peji redu rakanzi anti joy zimbabwe takange tine rakanzi anti joy zim but rakahekwa hatichakwanisa kuwanikwa ikoko taakuwanikwa isusu kune rakanzi anti joy zimbabwe ndo rataakushandisa pari zvino
mukati tsananguroo tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nekuti makamboya pano papurogiramu tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi asi iye zvinezvi tatarisa zororo regoredzva tinoona vazhinji vanofara vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakadii zvakadii zvii zvamungakurudzirawo madzimai tozodzoka panyaya yekuyekwa kwepeji renyu
allright inini chandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara ziva kuti unoda kufara kusvika papi ndava kune kumbe kufara kunokonzeresa kuti iwe uzopinda mudambudziko kana kuti uzotadza kuwirirana nevari pedyo newe nai saka kana taakunopinda zvemugoredzva rataakunopinda i vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana asi semaonero angu inini zvakangonakazve todzokera kunyaya yedu yekrismas iya kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhel ratiri kuda isusu saka pane pamwe pokuti kana taakunopinda ikoko ngatizivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunodzura zvikoro uyewo vana baba pakare pakare paya pari kana mari iripo fadzai mudzimai wenyu hakuna umwe anomufadza ngaafadzwe neni baba ndo mukana wacho kana iripo mukana kuti atotenda mwari tapinda mugore zvatiri kufanira kufara nemhuri yedu baba ivei pedyo kwete baba unoda kunofara nemafriends kunze mudzimai achisara akavharirwa nevana mukadzi ndewenyu baba ngatifarei pamwe chete nhai asi kana pasinawo mari mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari pamwe krismas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara ndo zvakange zviripo kana pasina panew year tombomira ndava zvikoro zviri kunovhurwaka ndava hatizombopeta kakubvunzai mabhuku evanai makadya pisa pisa haivaiyi haitenge bhuku remwana pisa haidzose bhutsu dzemwana dzekuchikoro mwana aenda kuchikoro bhutsu yakashama kumberi ndava mai vaida kufara pakrismas nepanew year handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya musi wahani zivai kuti mamwe malandrod anenge achida mari dzavo dzekudini dzerendi iwe unenge usina kuti ndakadyira mari kukrismas zvinoda kufunga izvozvo
tiri panyaya iyoyo pane here zvatinga zviye zvamunokurudzirawo mabudget meal amungati mhuri dzingabika panguva iyi yegoredzva
ehe sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako wotenga kabheji rako nekare saladi kako $20 zvinhu izvozvo hazvigone kusvika kana $10 Handiti ndizvo. Saka ndozva unokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako modya muri pamba pamwe chete. Ndozva tinokwanisa ndozviripo. Saka tisusu kudya zvinhu zvinodhura sereki. Ndozvinhu zvinoita kuti kinyuye inakidza hazvisirizvo. Pamwe pacho tinogona kutodya fish yedu chai kutobika fish yedu neraisi redu vana votodya vana votopendera ndava chinodiwa nevana ndechekungodzi vangodzwa nhatsa dyo raisa dyo nyange rajairika zvavo patinombobikawo zvinyowani izvozvo zvishoma zvavawana izvozvo kuti nyuye yacho ikunakidze hatidi vakadzi vanopiwa pressure neumwe mukadzi kune vakadzi vari kupiwa pressure kuti vaona mai vepa next door apa vari kudya chicken ini vari kuita sei vari kugocha vari kudini upenyu hwavo iwe bvitikana nepako ipapo ndava ndobva wakapiwa namwari upenyu unongochinja mangwana ndivewo saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana even ukabika sadza rako nebhizi yako adumba harina glazi hakuna unoziva kuti wadyei panyu ye hakuna kana pasina ngatiregedze kumanikidzira vana baba sababawo ungavhawo ungavhawo uchishandawo pano nepapo ukauyioneka huku mukadzi wotambira ukauyioneka bhizi kwauya nako mukadzi wotambira tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya tofara tiri pamwe chete kwete kuti baba vanongonzi pese aiwa handina zvinogona kurwadza mukadzi kuti muri babarudzi saka tiri kukumbirawo kuti vedwe nekashoma katina kamina kweikako ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga kahuku kake neka neturaisi vongobika dumba rina glazi mudikani unogona kudya machicken four uri one but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei unongoonekwa uri iwewo saka usazvipepresera zvinhu zvisingaoneke pachena
ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezvero renew year uye zvemi zvavaaama nazvo sakorinorinora 2021
pazuva rezororo vana amai vanogochema asi tinozongodzoreredza vana amai vari kutivo vana baba vanonzvenga pamba tinenge tine chishuwo chekuti tiswere tese asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza havabatike vanenge vachingofunga shamwari ipapa pakutaura kuno kuna baba vanogona nge vakatonditarisa vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha bhati havana kana musi one wavakambotiwo mudzimai wangu regai timbonogochawo paserapo kahuku kedu hazvirevi kuti kuenda kubhawa ndokugocha kwega kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti vedu we chete tibatsirei varume havachationi vakungoona shamwari isusu hatichaonekwe pouya zverimwe dambudziko madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuombera mari pamwe pacho naanenge atori nayo mari asi asi kuda kundibuditsira inite mudzimai wake anoshuvira kuti upamusikana wekunze vatinoti masmall house vaya vanonopiwa mari voita zvavanoda pamwe pacho vamwanenge vakatosevha nhamba idzo asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara hauseze nhamba yemunhu ari kudanana nemurume wako nekuti unogona kuona zvinokubata unogona kukundwa kugeza ugochema unogona kukundwa kupfeka munhu anogona kumira masaira ese usingagoni saka kazhinji dhirita nhamba idzodzo saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu vavo mari isusu tisina handiti muri kuzviona saka pamwe pacho tiri kuti vana baba tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa asi chiregawo kuve munhu anobva apuwa kushayiwa kuita shayiwa iwekwamushayiwa une seinemu hazvigoni baba nekashoma kaminako mirai mhuri ifarewo muwanewo kuva yekudanana nemudzimai wenyu kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo varimo mai vane taimu yekuda kuzungamirwa sababa nababa nemurume wavo kuti zvinakidze ndo dambudziko riri kuchema chinyi vakadzi kuti vana baba vamwe vanodhimanda chikafu tiri kutenga chikafu baba vanouya vachiti ndine nzara asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike zviri kurwadza madzimai izvozvo mai ndopo wotsvaga muriwo mugadheni iwe pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni bati baba vakadya mari yese pakrismas vasina kurangarira mhuri vazoona tika mari kayakapera vodzokazve kumba hadzi vatiti zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati achinyatsoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana saka ipapo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo vana baba mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu kwete kuti hazvitoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu
asika antijoi vamwewo vana baba vari kuchema vachiti madzimai anyanya nedandemutande pese pese munhu anenge ari pawhatsapp kana kuti pafacebook vachipedza magrupu nemagrupu apo munokwabata sei muna 2022
kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka mukadzi ane dzinodho dzasaizi zvinoremawo kuti uswere pafacebook uswere pawhatsapp 24/7 kuswera uno online kunge hembe dziri pawaya kana hembe wani dzinotaimu dzekubviswa dzikana dzichinge dzavoma dzinobva iwe uri munhu rudzi asingakwanisi kubvawo pawhatsapp Unaona mukadzi mukuru hana nguva yekubika. Anopisa poto achitarisa antidzoi paFacebook nepa WhatsApp. Pane time yekuzoda kutandara. Pane time yekufanira kurespecta zvomba mako. Ndava kana wakurambwa paina ndiri kuzokumirira kai. Ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita. Iwe uri kuita here? Ini ndiri kudzidza kuti uite zvakanaka. Saka kana murume wako achigumuka nekuti unoramba uri pa WhatsApp, chibvawo pa WhatsApp. Murume awane time newe. Pamwe pacho munochema kuti hatidiwe, hatizonzwai. Murume aite shayamu kana mukadzi akangotsikidzira kudai. Kune vakadzi vane dambudziko regai ndikubatsirei. Vane system yekuti mwana chachira achibvunza home kana kuti kiwa. Asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana ndava mai vari pa WhatsApp, mai vari pa Facebook. Ende type yemukadzi iyoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo ndiwo muriwo wega uri munhumba. Opisa poto iyoyo ari pa WhatsApp. Umwe achandotenga dhaka redhora. Kumuriwo wedhora anzi utenge muriwo $2 zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba vana vakukwadzwa nemavheji baba vachipiwa yakawanda ndava baba vanenge vachizva kuti ndasiya mari yemuriwo wakadidi wakawanda saka zvimwe zvacho madzimai shanda nezvauinazvo kuswera pawhatsapp kana pafacebook zvakanaka kana uri wega but kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti edwe mudzimai ndoitawo kudini koyi ari kutokoshesa WhatsApp nefacebook kudarika marriage vanhu vakadaro ndo vanozochema manje ende vanhu vakadaro vaakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kundaiswera pawhatsapp no vanotongwa vachiti murume wangu aura murume wangu adai but waziva here chakonzera kuti murume wako akutize watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adhiniwe newe kana murume wako asingadi WhatsApp asingadi Facebook itawo zvine limiti ziva time dzekupinda pafacebook unoda mukadzi mukuru 12 midnight ari papa pa WhatsApp uri kuitei ipapo murume akarara murume achiridza magwiti umwe acho naatotikana nguva nemurume ari kucherega nebhotanga ndapindira vanhu mameseji mameseji akosha kudarika mereji yako zvimwe zvinoda kuongororwa zvimwe zvinoda kufunga semunhu wemukadzi unogona kuchema uchiti mwari mandirasa iwe uri wega uchatadza kushandisa pfungwa dzako WhatsApp nefacebook yakanaka zvisingaite but inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti chii umwe wangu akamira sei ari kuzvida here pamwe pacho nyangwe hazvichizvida wega imboona chaimi yekutamba nemurume wako imboona chaimi chaicho yekutamba nevana uchiita mahomeweki nevana kwete kungoti zvese unongoti sisi itai sisi itai murume anodzamaraona kusha kwasisi kudarika ini
aiwa mashoko makukutu chaizvo aiwa ndichoitombosvika panyaya yamataura nyaya yepeji renyu zvakafamba sei
Alright, inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa but vanhu vakandiheka vachona handina kuziva because vakangondiisirawo link saka inini ndakangobaya link riyaya ndobva ndahekwa peji rangu saka ndakatsvaya nepandinogona kuripota kudii kudii zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe saka ikoko kwachonawo vaitumirawo zvavanotumira but mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira saka vanhu vakatanga kunditsvaga ndokubva ndaona simba rekucreata rimwe group ndacreata rimwe page sorry ndacreata imwe page ndokutanga kuiadvertisa ndakaadvertisa nevanhu vakawanda chaizvo ndokubva ndatanga kudini kubhusta ndobva ratanga kurai nezvitaura kuno tato 22,000 followers ndozatovepo basa riri kutofamba hatisikumira munhu anogona kundiheka zvake unogona kundiheka page but haugoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo haugoni kuuheka ndo zvatiri kuita tinoti basa pamberi kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe page ndiri kutopfuurira mberi
Very interesting there, Auntie Joy. It's just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also pose the question that, you know, there are some women, when we have these programs on Let's Talk with Atikurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize their family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo, marvelous. Amazwi enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe yena osichasela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe esetshona khonapho kuphela ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esinye isikhathi bekhulume labo mkabo wengatshoneli enkundleni lezi zokuzibazisa. And Marvelous says, we say that we'll also be looking at some of the highlights on 2021, like she and Joy also did mention that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that factors in. We'll also have some of the topics that we that were kind of trending this year. And there was a third one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the best violence. So I will start, we did talk to Mr. Tembi Soyoni, we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs, they are concerned about that, and they've even engaged the churches in Marange so that they honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and the which we had with Minister Simpson. It wasn't simply an interview because he did state to the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get receive their objectives on what happens. So let's listen to her.
Thank you. kuchona ufa ulwe owenkai kungabe kuluhlelo lizoxoxileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babele khona
ukuxoxisana njengezakhamuzi ukuthi kathi lokhu kungahamba njani abanye basebekudobha bathiyiwe thina singakusebenza lokho akhona abanye abazali asebeusebenzi but yona sitho kuba lobunzima-ke ekuhlanganeni umoya wona lowo kumbe ipipile ukuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantwana bethu esikolo lukhona ebantwini okokuhlupha ngekhathesi i-covid ukuthi asihlangani la kusuthi abantwana kabasayo esikolo sazisenza okuthiwa operation bambumntana wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeki ulayo uyakwazi ukuthi ungapho ugeki uye enkunini uhambe lobani uye emfuleni uhambe lobani uyathokoza yini vela khona ngale akulaloyo lutho yokuthisa yona njengomzali ukuthi ungani mntana uhlobile ukuthi sesiyasewubanzi sambe masinyane uhlupho lungakayikhajani.
Yebo ke lapho ke besikhuluma ke nomhlonitsho unkosikazi Sithembiso Nyoni yena ke obesichasisela ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMarange lapho abahlala nenduna labo sobhuku ngokuzwangula kwabantwana. Ye ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Italy lephalamende engowebandla lezanu p f sakhuluma njalo lo Barbara Tanyanyiwa owe-MDC ku-Women's Assembly layo watshengisa ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
lonjengokanjalo abomama we-MDC yanaye sithi thina siyangena kuhlelo lwe-16 days of activism against uhlakela kumbe i-gender based violence uhlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane kungabe ngabantu abathetheneyo kungabe kusemsebenzini kungabe kusemgwaqweni kungabe inwe lapho kuhlangana khona obaba nabomama kumbe sithi khona kuba khona emrani but singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxayo ngabomama kakhulu ngoba udlame lolu kumbe uhlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kanti babuthakathaka naturally omama ngesimpingo kube bizakuthiwa ngabesintwana because abantu abawekhi bebelief ukuthi abantu iculture itsho njalo amasiko ethu so yise sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama thina njenge-MDC sibuye saphuma nendimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi yiyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics be it emsebenzini be it ema-church lokho sikubiza ukuthiwa i-gender equality sikhangele ukuthi i-gender based violence ibarrier to gender equality so sikhangele ukuthi udlame lolo lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxathi abantu bayasebehloniphana abantu babengasayoyisani kuyabe kungasenamsebenzi okuqalengwakomama kuyabe kungasenazikhundla ukuthwala izimo zabobaba konke omama labobaba bayebesele namathuba alinganayo ngxa yokuthi into yabe sokungasena udlame lolo kumbe singathi uhlakele
lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa sokungcono yini kumbe lokhu kunjengakuqala
engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba yinto esihlala siyikhuluma sikhuluma nge-16 days zisandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngiye nsuku zonke 365 days so nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-chat groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyisa omama thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni zabomama umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisa labo ukuthi hhayi lokhu akuyisikho lokhu ayisikho lokhu ayisikho kumele siyenze so kumele sibambane kuhle kumele sihloniphane lakhona kani ukuthi bani befuna ukuletha izinto zemakhitshini kupolitics ukuthi hhayi omama linamba nikenikela isikhundla ngezabobaba sithi hhayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe nakupolitics ukuthi yini
Owebandale MTC Alliance njalo ekona ngogatha lwabesifazana ngu bandale MTC Alliance nguye ke lapho obekhuluma njalo sike sezwa lo Sthembi Sonyoni ekhuluma ngodaba olufanayo Mavela.
Ayiwaphutha ngathi kwakuba kunama iSthembi Sonyoni uyezwetha kwakuba bezanophiwe uyezwetha kwakuba kuna amaibhabhra Tanyanyiwa MTC Alliance achitaurawo zvakasangana nemadzimai iro gore rino taona vanga vari kutaura ivo nyaya yekushungurudzwa kwevanasikana nyanya vaya vanga vari kuudzwa vasati vabva zera tichitaona zvakare amai Tanyanyiwa vachitaurawo pamusoro pe 16 days of activism against gender based violence nezvanga zviri kutarisana nevamwewo vachidyi vavo vemubato reMTC Alliance. Arigai tiende chakare kune munyarikani wedu vari pano Antijoi Zimbabwe tinoudzwa kuti zvakamira sei panyaya takatarisa iro gore rikuyara 2022 kuti pane zvichasanduka here tikanyanyotarisa kuti denda recovid-19 richiri rakapfunya chisero uyezve mhuri dzakawanda munyika dziri kutaura izvo dziri kusangana nematambudziko akawanda nyanya panyaya yekuriritira mhuri nezvimwewo kuti pane zvimwe here zvavangapewa seyambiro kana kuti sekurudziro yekuti dai madzimai muna 2022 vawanikwa vachiita izvi neizvi kuitira kuti upenyu huvarerukire. Saka regai tione kuti Antijoi Zimbabwe tinavo here ndambovaona pasine nyaya yekuti network yekuzimbabwe inoti netsei. Regai tione kuti zvinobuda here bati apo muri kuona ini nyaya iri kunyanyonetsa mazuva ano inyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai panguva ino yecovid-19 katanga tina amai Evanes Munando tambotaura navo uyezve takataura navo ipo pano pachirongwa ewomen coalition of Zimbabwe vachitaura ivo kuti vakaona uwandu hwemadzimai vanga vari kushungurudzwa pairo gore rinoi huchiwanda pamusoro pekuti mhuri dzakange dzakavharirwa mudzimba asi chokubata pasina sezvo avo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vazhinji vari madzimai vakawanikwawo vachivharirwa mudzimba ane malockdown anga aripo.
Mavelas, we are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because the connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. At the same time, maybe you can just recap on what the minister and also Ms. Tanyanyiwa were saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Mark, the same thing. Minister Timson, you know, was talking of the following the issue which we mentioned before of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that is the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Mbayi North, that is in Matabelele North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. She did elaborate a lot on that. And then with Barbara Tanyanyiwa, she's also a secretary for the Women Affairs MTC Alliance and labor activist. She was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households, and blaming the men, like Aunt Jay was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women by some men, you know. And we see Aunt Jay is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I try to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, Madam.
Aiwa, apo, sa angari kutawara iye, eja, angari kutawara kutisha, angari kutawara wane, mazila iwa, angari kutawara, jandaba kumbotawara, jatawara wana maisteni soinani, vanewa ivo vanamirira, mazimai, muurumende uye jeta mbokwa, kuna mai babra tanyaniwa. Asi, tombo zokira, taona antijo yu Zimbabwe, angari kutawara ivo kuti, pane jine shirikutika ku Zimbabwe, shirikuti ipo kupa social media vanu wakua ni kwa wati yekirwa, mapeji aro juu shirikuti kwa ozo unapaa kuposwa ni vamo yosaka jimu juu shirikuti kwa Zimbabwe joji. Asi vanenga marikuda kuterira kana kumbwa jizi zosha anti-joyi Zimbabwe munoko na kwa wana pa peji davo nungu anti-joyi Zimbabwe ija ravaka tanga iyo mazua pura iwaya. Asi nyaya uri ilipo ndeye kutatisa shangasho katatisa na nemazi mai. Tishuona shakari kuti mai eva naisi mnando ye sanga nore Females Network Trust Zimbabwe. Wanga wa yukita oro shakari kuti wanare chikoro wa jinji. Wanga waka atarisa na nedambu chikore kuti wanga wa sinamari ye tenda data ye kuita utuwaite chikoro varikumba. Uye jeva mwawo wanga wa sinama kompita ye kushandisa. Jokuti wa jinji wana waka kwanza kuwa ni kwa vachisha ya data na makompita. Waka tusarira mashure. Iye shakanga wa kutoro tinyanya wa naskana. Nekuti wa naskana wa nengu waka tarisi kukuti. Wabatire kuzimba. Asi shakari wa chita mahomweke. Apotaka wana pae nema lockdown. Shukuro shivarwa. Shichinzi wa nabazite varikumba. Ndoshu nye shanga shuriku itika. Saka change chuku kende rambiri chieza. Kituwa nekuti atingaba taere anti-joyi Zimbabwe. Asi tishikurukura kwa nyaya iyo iya. Saka tarisa na mnayo. Nyaya yete ndareche lgueleche COVID-19. Uye shakare tukulukura ni matambuzi kwa anga katarifana ni mazimai. Kwa nguwa ino ye gorela 2021. Tasara nezi wa rimeche tichetu. Ino tingati izi wa revire china rekuchu ukura kungetiri kwa chirongwa china. Mugure ino ra 2021. Kamuzo chona tinenge kana mnarati achinga ati siranyasha. Tinenge kwa mugure ra 2022 staff.
Yebo ke marvelous. While we try to connect Aunt Joy, she just came in. Let me see. No, she's still blank. Yes, you can try and talk to her off the mic. But so for now, we'll show the videos which were done by one of our reporters, Ezra, friend of some women, and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
I want to buy the music. I want to know.
Oh,
27. I
want
to know what you want. Aye. So, you support the other one?
Aye.
So, you put Boham to a little bit of a little bit of a little bit of a little
bit
of a little bit of a little
bit
of
a
little bit of a little
bit
of a little bit of a little I want to know what I'm saying. wakhangelele kuwe kumbe ha bafunde
yebo
wafunda ukona ukwenza uloba nomnyenkhaya
awu kathi sikunyenzo
abazali bakho baba
mama kanye kanye mama mtala
mama kunye
kwacho
mama mama kwacho
eh nogogo kwathi sihlala la
kwacho
yisho
baba la yebuhle uwedwa labantwana
Ngubaba
umama abantwana umuzi lawo
hayi umuzi wabadala
ngokulabanye abaobhuda bosisi bakho
omamdala balemizi
balemiziyabo suyahlala abagogogo nentsha uzayisimali sakho leso ngoba siyenza kukhanya awungeke kutho ukuthi uyabhotabhota uthele nzima impilo injani kodwa kuwe
hayi kono kuyakuncenza nxa kuyikuthi lokho okokwenza kaloku hayi awudani kakhulu
so kwenza okwenza ukuthi ubobotheke kangaka konzima wahle wazitshela ukuthi vele ukuthi wena ukukhala kusiza nithi
hayi ukukhala kusizi wena uziyazijabulisa kakonokho okwenza uyabe ukutholile umele usuthiseke kakhulu
hayi siyabonga umomotheko wakho kuyasiza ukuthi nathi sijabule lapha hayi siyabonga kakho idereza
hayi sibonge esigabeni kurayithi
ubona njani abantu bakhala vele abantu amahibika la msebenzi wena njengekilizani p futhi
nakathesi kawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi
manje uthini impela
futhi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi sisemakhaya sosibona ukuthi
umizabuza ukuthi manje ukuzani p ngala msebenzi uhlaleleni
kathi ngihlezi kuphela kathi ngingathini
awudingi amanye amabandla
hayi amabandla kangiwadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuzani p f ngibambelele khonapho
So ubambelele la.
Nyaka kakhulu.
Uyasebenza.
Kuzambia.
Umnyaka 2023 bona ngale yawe.
Ngikhangela sikhangelele khona.
Yebo. Kodwa ubona ngale ngawe ngathi kulula.
Kakhulu.
Ujongana.
Ah, nanxa nje into yakho nisenzakala nje sikhangele nje. Lalapho sihlangana khona nje singama youth singabadala hayi. Sikhanya sibisi inamba eningi kakhulu siyawe.
Bona owasebenza.
Hayi.
Awasebenza. Ukhala ukuthi uzasebenza kodwa
asazi engxenye ngikukhangelele nje ukuthi ngizasebenza
okay emkhambeni sizaqalisa nombhayi ikhambeni ya 2023 sizaqalisa
zingathi nje sisaqalisa kazika
alilu kodwa
hayi akusikalula abantu asazi ngibe khona siya kula ngokuhamba kwesikhathi
mina ngotshela abanye amayouth asakhulayo
amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapha ebandleni lethu lathi sizuza ukuphumelela njengokunye sithole singakwenza phumelela njengokunye sithole singakwenza
yebo-ke siyabonga-ke lapho-ke unkosikazi unkosazana nompilo webandla lezanu p f abakade bekhuluma-ke lapha lo munye-ke owesifazana naye obesithi wenza inhlelo ezihlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa-ke ntathela izindaba yethu e-studio 7 u-Ezra Sibanza Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU-PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. So that's the young lady there. And we have another lady, she's struggling with her three children. The father left them for greater pastures in Botswana, and they have no contact with him whatever, so she's spending for her three children. She's selling different ways, going from house to house. But Ezra is saying she's just smiling despite all this. You can't tell that she's, she has many challenges. She's just smiling and going about her business, just to fend for her children, like nothing is happening.
Thank you, Deska. Akukhongatsizwa kwangwe majima yethu bithi varikutaurawo zvavarikusangana nazvo panguva inotanzi vakubva kune munhu mai wechidiki ari kuti iye anowanikwaiye achitsigira bato rezano p f uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kubotswana havazive kuti ari kuti pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna anti joy zimbabwe Anti Joy, tinozvo kuti network yako inosasisa kubatai paWhatsApp. Mambotipawo saka kana 2022 zvinhu zvamakatarisira semudzimai.
Yes, semudzimai unotofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. Takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka, vanhu vakwanise kuendawo kumabasa. Chishuwo chemwoyo kuti dai zvichizvira COVID yambopera, madzimai aende kumabasa, ndochishuwo chemwoyo 2022 timu woshandashandawo semadzimai.
Pane mabasa here amakatarisira kuti aiwa ndichambobata izvi neizvi?
Kutotengesa chaiko semudzimai, kutonohodha kusouth africa, kuhodha kunana mozambique, zambia, uchiya uchitengesa, ndo zvinotonyanya kufamba. Ndava votsvagawo kwekutengeserawo kuti basa rako ripfuurirewo mberi.
Munoona dandemutande richishanda here pakutengesa nekutengeserana kwemadzimai?
Chaizvo rinotoshanda. Ndava tikatarisa kuti kuwhatsapp kana uine chinhu chako chauri kutengesa, kwangotsvagawo gupu rekucreata ukangokwanisa kumboudza vanhu kuti ndotengesawo zvakati, vanhu munototengeserana ipapo. Vakaendawo kufacebook page yako, ukaitawo zvakasiyana siyana pafacebook, vakanga kutengesa zvinhu zvinototengwa. Facebook newhatsapp ndo mazuvano zvinhu zvakanyanya kushanda panhau dzekutengesa, nekuti vanhu vari kuonana kwamafacebook. Unotsvaga kana uine chauri kudaro kuchekera pafacebook utochiwana, wotowana zvemunhu ari kuchitengesa.
Okay, hatisati yatsokunzwa zvakanaka, taurisai.
Okay, ndati panhau yekutengesa pasocial media yakanaka zvisingaiti. Like kuti unogona ngeuri kutengesa kana mapoto kana magumbezi, unogona kuvhura whatsapp yako, grupu yako, wotamba padvhidhezano chiva chitenga. Zvakafanana nekuti nyange ukaenda kufacebook, unogona kuvhura peji rako kana kungoramba uri paakaunti pako ipapo uchiadvhidha zvinhu zvako. Nekuti kazhinji vanhu vaakutotsvaga zvinhu pafacebook kana pawhatsapp. Munhu watsvaga chinhu wakutowana munhu ari kuchitengesa, wakuchienda kana kuka neshopu kwake wakunotenga. Iri kubatsira zvisingaiti.
Tombotarisawo kune vamwewo vangatarisa kuti nyaya masufi achange ari kutarisirwa muna January iyoyi iri kuuya. Zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai akateerera?
Madzimai, chandinokukurudzirai ndechekuti kakurongeka kanodiwa. Uyewo samai zvakaoma zvinorwadza, yezi kushaya kunowanikwa. Kati pane pamwe pokuti unogona kufara wakafara Christmas, wakafara New Year, mwana asina bhuku hazvibude zvakanaka. Asi kune vaya vanoratidza kuti nyangwe nechrismas yacho vanga vasingafari, zvichida baba wakabudawo basa nguva yelockdown, zvichida mai vakabudawo basa nguva yelockdown. Kana uriwo munext wako unokwanisa kumutengerawo mabhuku kana uchikwanisa. Ndava pamwe pacho anenge asina. Asi chikuru chikuru mai, zviri nani chaiko kana kuita juti kana kunotsvairira vanhu mudzimba kuti uwane kamari kekuti utengere mwana wako. Bhuku rachona riri kudiwa uye masofi dzachona ari kudiwa. Zvakaoma semudzimai kuti unoona mwana achidzoka kuchikoro asina chinhandzingwa kana handina peni kana kuti handina bhuku. Zvinorwadza izvozvo. Saka panguva ino yatiri pari kufara vamwe kana uchinyatsoziva kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka, kune vanoitirwa majuti, kune vari kusakurirwa manyamhanya. Inewo zvimwe chete nana baba, ngavamhanye manyewo kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvakanaka.
Ko denda iri recovid-19 munharaunda yamuri kugara uko riri kumira sei? Vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski, kugeza maoko, vachiri kuzviteedzera here? Vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba?
Kunoku vanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski. Asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasapa asina kunyatsovhara muromo zvakanaka. Aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita, but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo unotoona vamwe vasina, vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivi hedu. But kutaura kwedu kunoku, COVID iriko, vanhu vanopfeka mamaski uye vanhu vanodini, vanotobayiwa. Ndo zvatakatozvizwa kuti munhu bayiwa.
Mombodzoka zvakare kuchinzwa kuti peji renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kurijoina? Zvii zvamunodzidzisa papeji?
Oright, inini peji rangu rakanzi ni Anti Joy Zimbabwe. Ndoorandaanaro izvizvi. Kupeji uku isusu tinodzidzisa madzimai kunonzi kurongeka, kutengesa tengesawo, kutsvaira mumba chaiko, kubika. Tinotodzidzana pamalive ndichibika, jeko ndinotoita mumba, kutsvaira mumba cheko. Vanhu vakanditarisa palive ndichitotsvaira mumba, ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so, zvakati zvinoitwa so. Kana kuri kunzi kurayira chaiko, tinototsvaya kuti vetiwei mumba munogarwa zvakanaka. Vana baba handina saidira ndisingabati, ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba. Baba ndichikuudzaiwo weakness yenyu kuti mudzimai ari kuchema gabhisai pakati, mukadziwo ndizvo zvimwe chete, ndichikuudza kuti itawo zvakati nezvakati. Ndava mazuvano ndoo nzvimbo hombe yataa kudini, yataakukwanisa kubatsirana semadzimai nana baba. Ini ndinobata kwese, kuvarume kwase ndinovaudza hau kutsaiwa zvamuri kuita vana baba, zvekuti unodai munodaiti zvama wambu zwa bae mshitao. Kana ndizo zimeche tene kuwa kazi. Saka ndino basa langu na nchonyi ya kuita ikoko. Ndino bika. Ndino bika. Ndisi chef. Ndino gara nchu za wano kuta. Ndisi chef. Bati ndino fara kupika. Bati ndino bika izoso. Muringa ife chifara. Saka ndoza ndonyi ya kusisa matimaiki. Kutikana neza winazo. Weshanda neza winazo izoso. Asuchi sukutita zakanaka.
Ehe, tunaona zakari kusini. Punguwa iye goreja rajiti vano anjenga kusini. Machechi, kuna miti nyakadaro. Munga kumiduro, mazinai nyanya kutuwa ite chechi. Sento, kune denda rekovi.
Denda rekovi chiriko. Chandino kuru zira mazimai. Nana baba kunzo kwa pinda kuma chechi. Kungwa sivo social distance kana kutu zimaina kuchechi kwa shi. Nopiko mama, uwe ni sanitizer yako. Wazitiba kutuwa kazi zivirira iwe, nema na wako, kana nemuri yako yese. Mungu zivirira kutuwa kazi zivirira. Kutiba nwana madioza katanake wakasununguka.
Aiwa, mashitoko makutu, chicha izo. Antijo, indiwa zote network ili kutinete, saka chikipa imasu, enyu amugati, wanwanga bata. Nothing, the last program, maybe I'm not 2021, shipping I'm not 2022.
Initially, no curriculum to my Arbuticaria and Ababa Arbuticaria. 2022, Iva Muna, Karolika. Kanamai mburu, wababana amai, nazi chitera, mutange kukazira upenyu ucha. Kanamai mburu, itana sei, chimboshi siyai, mutange kukazira upenyu ucha. Pane zime, chukuti munoko na kufunga kuti. Ai, watinoteri waneme mfuga, nipane chukuti neza. Imi muri ni babana amai, musina kurongeka. Vanu, mm-hmm. Mamu haichona kukuta, ito pati. 2022, kama kwerena, unacha wakabata, unacha wakaita, rakapera zakao mazizi. Kani 2022, ano ya kanaka, munungazi kukurongeka. Papa mnozi zapa makashido nezera, mama mnozi zapa makashido nezera. 2022, ngati kutekita zakanaka. Wongu zine changipa, mjino changa vishi waza. Asi mwari wano ramba wachingo tifundisa. Uri kwa uri koko, unozi wazo wakaposana naso 2022. Wavarira kuti 2021. 2022, wavarira kuti upate chese cha ukuda, cha wakarafiwa nacho chese, ngachime chaka rongeka. Kitanse muna akarongeka. Wazo antino kuruzira. Mirijonga mutsimba ngazvipere kana manga vichigara muchirwa ngazvipere kana manga vichipopotedzana vamakatadzirana pinda muna 2022 uri fresh usina zvigumbu nemunhu ndozvandinokurudzira uye shanda kana ungori nyope gore racho kupinda rishanda kuita zvinhu twako vamwe vari kuita maraundi vamwe vari kuita zvakasiyana siyana nyange varume chavanotamba maraundi vakadzi vanotamba maraundi ngazviitika one kwauriko kana unge usati wazvita tanga kuzvida mukadzi ngaashande mukadzi ngaashande ii zvoda vakadzi vanoshanda vanoziva kuti kana ndabuda mumbani kana ushanda mhuri yangu inodya zvatinoda zvaizvo zvainoda ini ndinoshanda vanangu vanopfekawo zvandinoda nekuti ini ndashanda saka vakadzi suti ngatishande ichi vana baba nekoko vana mai iye zvina hazvichada kuti mai baba varambe vega vachinda kubasa asi mai mukamhanya nekoko baba mumbo mhanya nekoko mobatanidza kamari kenyu zvinhu zvaakutofamba zvakadaro
chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei
kunoku kuzimbabwe maraundi anotambwa vanhu vanorongana segrupu handisi kwotsvagwa munhu wani anodii anogona kubatana riri grosari pane pamba panongotsvagwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisa kuita chitafu chavo chorongedzeka zvakanaka saka vanhu vanopota vachikanda matechi dzevagara ma20 wayo voungana vari hande vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzeri 10 dzevanhu 10 variko vonotenga shuga dzavo kusvikira vasika 6 manje vamanija gore rese ndozona magrosari akudii akugorewa vamwe vemari vanoti ivo kazvandakanzwa ini vemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuwa nhingi vese vanongouya panhu 1 vongopa nhingi yeye mari yake ndo matambirwo anoitwa mumaraundi
asi hapazowanikwa chitsotso here
right panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise usatambe neraundi nevanhu vaungonongana navo kana kufacebook kana pai kungonongana nemunhu zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi aaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi kwete zvekungojoina maraundi chero wangogaye murodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya achaziva angusarai vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iye akunogandwa unobatidza nemari dzevanhu dzese saka izvozvo iyari abatiza ana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzvona saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva especially kana uchitoza kuti ndewe muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi muchechi imama hazvirevi kuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi saka ziva vanhu vekutotamba navo raundi nyange unonga vemuchechi ziva vanhu vako kana wati unoti wambovharwa pekutanga pechipiri chibva wazviregedza
Thank you so much, Auntie Joy, Zimbabwe. for having been out there.
Thank you so much, Mama.
We are hearing this from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, breaking down that, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that they eat food on their family's table. And she also said that it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do, where they have money rounds, where they give each other money and then distribute it at the end of the year, and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yeah, people are saying you have to do this with people who you trust, because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga mavelase amazwi aqhakathekile amazwi amqoka ke avela kumayi Auntie Joy lapho ke besitshela ke ngixwayisa njalo abasifazane ukuthi benzeni ngomnyaka ozayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu ukuthi wadlwengulwa, asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngani lokhe ngivite, lokhe nginto ngegcwele. Ngahamba ke ngabika kugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyisho, njengoba yikho lapho ababekhonele phasimane. Then ngasengihamba ubabonile umngani wakhe, abethandana kakhulu lo mngani wakhe. Manje unfortunately umngani wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Lo-ke wawusithi noma siyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluthi. So there was nothing to do that akuzange kuncede lito loku. Ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibili uyoletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba ukurithwa akupheli, kubuhlungu, kuyahlukuluza. Nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha, kodwa ngiyinto yakudala esile minyaka. I'm a 47 years long back. Kodwa ke lokho kubuhlungu, into nje engiyiyo lapha yiyo ukuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingabe lilithembe, kumbe umalume, kumbe ngubani isihlobo, whatever umntwana wakuba omdala akubambile umntwana iriphini ngaloko. Akula sihlobo xa sokufika eriphini. Xa umuntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurepha, uyarepha ihloza. So be aware lo owawodala leli cala wasiwa yini emthethweni. Yaba khona ayizange iphathwe kuhle. So kwaba lobuhlungu okuthile okweminyaka umntana wami wathi esele-7 years waphinda wabuya wamtshontsha wahamba wahlala laye khona ngale wamthatha isetifiketi lomkakhe yena. For 18 years, ngingelaye. Azizange bonane, ngiyabingelela. Okhulumayo uSikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe, ePlumtree. Kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo okuthiwa iBeacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale, lama-teachers sayenza ama-interview, sizithengele ngemali out of pocket imibheda abomama traslawana, njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale. So kule ndlu ispecial enebroom, okunye amabhuku, izitofu, abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Mav, I just cut short that interview because we are running out of time, but then we had Florence Ndlovu, Mrs. Florence Ndlovu, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, a position in the police force, the So they had to, with the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegi Lebowosa Sfanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to is not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their communities. Mm-hmm. So I would like to thank all those who are whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhlanga.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021. I'm marvelous, Mhlanga Nyabuye, in Washington.